manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasi urumusi wechina unyana 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemiri ndishitepenyu randiri kumba senzira yiku jidzivirira kuchirwere cha COVID-19 ndichiti ezino yushuru mchurongwa chedu cha nasi. Watunga miri wenyika wakawanda kusanganisira vae masunu Mnangagwa wari kutawura nasi kumusangano we United Nations General Assembly.
Mwende mwana wanamkano kutawuru zanda kutawuru ku. Dare zvakango fanira kuti mumusha unoita dare vanhu vanoungana mumwe nemumwe hazvinei kuti hauna kana kuti nechaunacho unowanawo mukana wekutaura zvipadununu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weunga wakakosha nepamusana pekuti unopa mukana wekuziva zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava ririkuitika kuchisumba nje. Kuumba kwebato idzva Citizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Indwe mimwe misoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pedare reUnited Nations General Assembly kuNew York. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kwemakore maviri akateedzana, vaMnangagwa vataura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly pavideo vari kuZimbabwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vaudza gungano iri kuti Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba. Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union zvibviswe.
Sanctions have further questioned our capacity to respond to the pandemic. For the good of our citizens. I am pleased to highlight that my government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. This will afford the Special Rapporteur an opportunity to witness firsthand the devastating impact of these illegal sanctions on my country. We reiterate our call for the urgent and conditional removal of these illegal sanctions.
Nyika idzi dzinoti hadzina kutemera vanhu vemuZimbabwe zvirango asi kuti vatungamiri vehurumende vanotonga nedemo. Nyangu hazo nyika yakatarisana nematambudziko aya vaMnangagwa vati hurumende yavo yakwanisa kuunza kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vati handichokwadi kuti zvirango zvakanangana nevashoma muhurumende.
Kana vachiti zvakatemerwa vakuru vashoma-shoma chandiona kuvabvunza panapa nhasi ndechekuti maparasitals kana kuti makambani ehurumende akaiswa pazvirango zvoupfumi anosanganisira vana Reserve Bank of Zimbabwe namamwe ose iwayo maindividuals here kana kwavari vachiti these are selected individuals vezanu PF kureva kuti mupfungwa mavo munoona dhokotera kuti ava examine vanoti vachakakwana here.
Asi vachipindura mtedzeri wemutauriri wemDC Alliance vaFelix Mafa vati ZANU PF ndiyo yaunza zvirango nekutonga nedemo.
Ishiri inomuririro wayo. ZANU PF yapererwa nepfungwa nemazano. Chine marecords kuti United Kingdom neAmerica neWest ndiyo matraders mahombe ari kuisa mari yeCOVID, arikuisa mari yehumanitarian, ari kubatsira zvakawanda. Handizivi kuti izvozvo zviri kufamba sei nezuro uya vaingotaura kuti isakuwirirana neBritain. Saka hakuna masanction aripo baba. Kune matargeted akaiswa vanhu vasingatevedzeri mahuman rights nhubu.
Misangano yegore rino yakatanga nemusi wechipiri uye ichapera nemusi wemuvhuro svondo rinouya, apo pachataura vamiriri venyika dzisina kugadzikana pari zvino dzinoti North Korea, Myanmar, Guinea neAfghanistan. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tarisiro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro hwakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti musangano weUnited Nations General Assembly kana kuti UNCA wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana wekugadzirisa matambudziko ari munyika dzakasiyana siyana. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaAlex Magaisa vati gungano reUNCA rakakosha sezvo richiunganidza vachungamiri venyika dzose vachitaurirana zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nevamwe zvinenge zvichinetsa nyika dzavo.
Rinounganidza nyika dzose, rinounganidzawo vatungamiri venyika dzose pamwe chete pagore vanosangana pane iyo inonzi United Nations General Assembly, pavanoungana vosanganawo vachitaurirana. Vanowana mukana, mumwe nemumwe wana mukana wokutaurawo zvaanoda kutaura kudare. Zvakangofanana nekuti mumusha unoita dare vanhu vanoungana mumwe nemumwe, hazvinei kuti hauna kana kuti nechaunacho, unowanawo mukana wokutaurawo zviri padununu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Asa Magaisa vanoti UNCA inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imirire nyika dzose, kwete kupa simba nyika dzinowana kudarika dzinonetseka seZimbabwe.
Rine zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ringe richimirira vanhu vose kunyange vasina nevanazvo. Iko zvino rinenge rakarerekera kuti rinonyaya kupa simba kune vakapfuma. Nyika dzakapfuma, nyika dzinenge dziri kuita dzinonetseka sedzedu, dzinguru muvanhu vemumo. Saka pane zvinoda kuti zvigadzirwe. Asi igungano rakanaka chaizvo.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vanotiwo UNCA yakakosha sezvo ichipa vatungamiri venyika mikana yekuzeya zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti kuve nerunyararo pasi rose, kubudirira kwenyika uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuderedza urombo pasi rose.
Panenge pachisangana vatungamiriri ava, chimwe chezvinhu zvavanenge vachibatsirana kugadzirisa inyaya dzepeace and security, zvinhu zvakatakwa, zvinhu zvakatakwa nemisangano yakafanana neUnited General Assembly, inenge ichiona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira sei pasi rose, atingati mahuman rights. Tinyaya inenge ichiita nyaya dzakawanda wanda dzinosanganisa nyaya dzekutovaka sei ukama, mapartnerships, togadzirisa nyaya dzejekerere pakati pevanhukadzi nevanhu varume, yatingati gender equality, nyaya dzekudzikisa urombo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Kwachayo vanotiwo UNCA yakakosha sezvo pasina nyika inogona kurarama iri yega.
Ndichiti vanhu vanorarama munyika kuburikidzawo nevanhu vachidzidziwa vanonge vachidzidza navo vakagarisana navo vari kwakasiyana siyana. Ndozvamuchinzwa chinzi global village, kutengeserana nekutengeserana. kufambirana na kufambidzana zvakawanda zvinenge zvichiitika kukopana nekukoperana vana veZimbabwe vanonga vachiona vachibenefitawo zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika.
Mutauriri webato reMGCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika vachiteerera zviri kutaurwa nedzimwe nyika uye dzimwe nyika kuti dziteererewo vaMnangagwa kuitira kuti Zimbabwe ibudemo matambudziko ezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Dai zvaibvira mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vaitaura nekuzama kugadzirisa zvese zvinonetsa pakati penyika yedu yeZimbabwe nedzimwewo nyika. Ivo vaMnangagwa semutungamiriri wenyika vachiteerera zviri kutaura vamwe kuti tisvike pakugadzirisa matambudziko iwawo nedzimwe nyikawo dzichiteerera zviri kutaura ivo mutungamiriri wedu wenyika nekuti vana veZimbabwe vatambudzika urane mamiririro akaita zvino pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose.
Musangano weUnited Nations ndewechimakumi manomwe nematanhatu kubva zvavawambwa muna 1945 nenyika makumi mashanu neimwe chete mushure mehondo yechipiri yepasi rose. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana kana kuti 340 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4592 ukuva vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana masere nevana kana kuti 128,804. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matatu ane makumi mana nevasere kana kuti 2,992,348. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi matatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,130,553. Uwandu uhu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Komisheni inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation kana kuti NPRC inoti iri kuongorora zviri kukonzera gakava reminda kuchisumbanje mudunhu reManicaland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNPRC vaObed Gutu vanoti nhengo dzekomishini yavo dzativa nemasvondo anosvika maviri dzichiongorora nyaya yekubviswa kwevanhu kuchisumbanje nevemabhizimusi makuru, izvo zviri kukonzera mvonga mupopoto munzvimbo idzi.
Takatogara pano kudai pane matimu edu eNPRC vari kutoita wind up mainvestigations avari kuita kuchisumbanje. Pane masvondo maviri apfuura tinova nematimu anosvika vanhu gumi nevashanu kana kudaudzira vakabva mathematic committees akasiyana-siyana ekomishini. Tine mathematic committee manomwe, saka ose iwawo akamiririrwa mutimu dziri kuchisumbanje. Havasugumira kuchisumbanje, vakasvika futi kuMarangi. Unonga pane nyaya dzeMarangi unodzibvunzako dzemadhamu dzinodzakaro. Saka matimu edu awa atori paground izvozvo.
Kunzvimbo yechisumbanje, vagare vekuchinyamukwakwa vari kunetsana nekambani yeGreen Fuel iyo iri kuvatorera minda nepavagere ichiti inoda kurima nzimbe. Kambani yakapiwa mvumo iyi nehurumende. Vagutu vati kana komishini yavo yaongorora nekuunganidza zvese zvainenge yawana ichazivisa zvainokurudzira sekomishini kuitira kuti kusawirirana uku kugadziriswe.
Vanongodzoka vachitipa report, komishini inoitawo meeting nechimbi chimbi pozenge pachibudiswa kana marekomendation atinenge tichiita, tichimabudisa nenzira dzatinofanira kunge tichiita maererano nemashandiro atinoita.
Mumwe mugari wekuchinya mukwakwa vajeri moyana vaudza Studio 7 kuti komishini yeNPRC yakasvika kunzvimbo yavo ikataura nevagari ichivabvunzurudza zviri kukonzera gakava pakati pevagari nekambani iri kurima nzimbe munzvimbo iyi.
Kauya vachitaura izvo kuti tauya pano asi vatauriri vaita vaiti kwanzi tukubva nekosi yapurezidendi zvichemo zvekuno kuchisumba nechechamukwakwa zvanetsa chaizvo, saka tauya tinzwe nyaya dzenyu kuti zvakafamba sei. Tobva tataura navo tichivapa zvese zvakaitika kubva pakutanga kusvika ipapo pavakasvika, then vobva vati izvo isusu zvatakuita mangwana the following day tatora statement one by one and zveshuwa vakaita 3 days zekutora statement varimo muno muchiyamukwakwa.
Vamoyana vatiwo komishini yakavimbisa kuti ichadzoka zvakare kuzovazivisa zvainenge yawana uye zvavanenge vachikurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Mutauriri weGreen Fuel Muzvare Merit Rumema vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vakabatikana nemusangano wavanga vari kupinda. Mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira rinoona nezverunyararo reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG rinoti ranyorera NPRC kuti iferefete kuti ndiana akaba dombo rekurangarira vafi rakaiswa kusilobela kupera kwanyamavhuvhu rikawanikwa risiko musi wa1 Gunyana. Murongi wemabasa muNTJWG vaFortune Kuhudzewe vanoti akasike kutanga izvi zvichiitika.
Harisi dombo rekutanga ratanga kupazwa kana kubiwa, rinenge raiswa nemanharaunda kuti varangarire vanhu vakatsakatika kana vanhu vakakuwara nguva yegukura hundi. Muna Mei wegore rino rimwe dombo rakaita seiroro rakanga raiswa kuBalagwe nenharaunda yeBalagwe rakamuka futi rakabiwa rakapwanywa pwanywa. Izvozvi ndozvatanga chiti kurudzira kuti NPRC inge ichiongorora nekutarisisa kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa nanani kuti vanhu ivava vatongwe pamutemo zvinoenderana nemitemo yedu yemuZimbabwe.
Vagutu vaudza Studio 7 kuti komiti yavo haisati yatambira tsamba iyi uye ikatambira tsamba iyi ichaongorora zvainenge yaudzwa.
Taura kudai macommissioners at commissioners level hatisati taiona, asi hazvirevi kuti hasati yasvika. Asi kana patinongozoudzwa nezvayo, ndinoda kuvimbisa vateereri kuti hapana complaint yatinonzwa, tobva tangoikandira hoko. Kompleni yose yatinogamuchira yatinotambira inoongororwa.
Dombo iri raive raiswa zvinyorwa senzira yekurangarira vanhu 12 vakapambwa vakatsakatika munandira 1985 panguva yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove mutungamiri wechati vaHussein Habre vakanzi nedare redzimhosva varipe muna 2017 mamirioni nemamirioni emadhora vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo mushure mekuwanikwa vaine mhosva idzi. Kusvika pakafa vaHabre muna Nyamavhuvhu vanhu vakanzi varipe vanga vasati vawana kana kobiri zvaro. Asi magweta eAfrican Union akapinda muChad musi wa15 Gunyana ndokusangana nemagweta evanhu vakatyorerwa kodzero dzavo paine chinangwa chekuumba homwe yemari ichashandiswa kuripa vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo vanodarika zviuru zvinomwe. Vanhu ava vakatyorerwa kodzero dzavo kubva muna 1982 kusvika muna 1990 apo vaHabre vaive panyanga. Ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti madzimai akazvitakura anenge akabayiwa nhomba yeCOVID-19 anoita kuti mwana ari mudumbu adzivirirwewo kuchirwere cheCOVID-19. Izvi zvaburiswa nenyanzvi dzeutano pachikoro chepamusorosoro cheGrossman School of Medicine chiri muNew York. Nyanzvi idzi dzakaongorora vana vachangozvarwa 36 uye vana mai vavo vakabaiwa nomba kaviri yeFaiza kana Moderna vachine pamuviri vakakwanisa kuona kuti vana vese vakanga vaberekwa ava vaive nemishonga inodzivirira kubatwa neCOVID-19 mumiviri yavo apo vakazvarwa. Vanongorora zvematongerwo enyika pamwe nevemubato rinopikisa reMDC Alliance vanoona sekunge bato riri kutonga reZANU-PF riri kufurufusha MDC Alliance kuburikidza nekuita mabhindauko akasiyana-siyana ekurwadzisa bato rinopikisa iri. Vanhu ava vanoti ZANU-PF iri kutokonya MDC Alliance kuburikidza nekupindira mukutorwa kwemuzinda webato iri neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, kudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzuru pamwe nekurambidzwa kuita misangano kwenhengo dzebato iri. Izviwo zvinotevera kuziviswa svondo rino kwebato idzva runonzi Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Vamwe vari kuti bato idzva iri ndehumwe hweurongwa hweZANU-PF hwekukanganisa mashandiro eMDC Alliance, sezvo bato rinopikisa iri riine urongwa hwakaparurwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa unonziwo Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Pamusoro pezvo, vatsigiri veMDC Alliance vanozivikanwa vachishambadza mutungamiri wavo vaChamisa vachiti Chamisa chete chete kana kuti CCC. Asi veZANU-PF vanoti MDC Alliance iri kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya sezvo vasinei nekuumbwa kwebato idzva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nekuumbwa kwebato idzva iri.
Aiwa, isu sebato takamira semusangangwena, takamira pavanhu. Asi dambudziko ratiri kuita inyaya yevanopepesheka nekuda kubata-bata pese pese kurwisa vamwe vanhu. Ndoda muzikura taita. Saka vari kuda kuedza nepesi kwanogona vakatanga nemukomana Dhaki vakaona zvisikubuda zvaku ita zvekukirita tumwe tumapolitical parties. Aiwa, ikodzero yavo ngavaite mapolitical parties avo vati project yedu haikwanisi kudisturbwa nekuti hanzi pazoita munhu akadai azotora zita reproject yedu and so forth. Vanhu veZimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo, vanhu veZimbabwe vanoziva bato ravo, vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuenda kukenani.
VaGakanje, manzwa mashoko ataurwa navaHlachiwayo nemashoko ari kungobudawo ekunzi ZANU-PF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change, munoti?
Maita basa mukoma. Dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafungi. Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika. Saka kana paita munhu aregister bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance, aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa. Izwi rekuti change harisira nhasi, izwi rekuti citizen harisira nhasi. Saka kana vaakupindwa nemweya wokuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeavo, zvinoreva kuti havana pfungwa. Oraiti, dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobelonga to MDC Alliance, then voenda vono aregista. Vanhu vasina zano, vanhu vasingazive kwavari kuenda, vanhu vane chinono, vanhu vasina kurongeka, ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo.
vaHlachiwayo, munoti nemashoko avaGakanje?
Aiwa, ngazvinge zvakajeka kumhuri yeZimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vaNelson Chamisa vachiparura hwaro hwe2021 agenda muna January gore rino. VaChamisa vakaparura five agenda program, kusanganisira the people's agenda, the government agenda, the reform agenda, the citizen convergence agenda and the global agenda. So citizen convergence itori agenda itori program yatikutofamba nayo kuti aiwa ngatiungane ngatinge tichiisa musoro pamwe chete ngatinge tichibva kwakasiyana siyana patiri tigadzise zvinhu zvedu sevana veZimbabwe ndo dingindira redu ratikufamba naro padingindira 5 ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu Nelson Chamisa saka haisinya kuti hanzi isusu tiri kuti citizen convergence itari bato no harisi tari bato redu bato redu rinonzi MDC Alliance ichitinaurana president Nelson Chamisa saka asi citizen convergence iprogram iri kuitwa nevana vaZimbabwe iprogram iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevakudiaspora vari kuungana pamwe
vagakanje tinonzwa kuti muZimbabwe mapato haanyoreswe nezekisi zvakaona zvakaitwa nebato reCCC asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti ZANU-PF iri kuda kukanganisa MDC Alliance munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato
zeki ndiyo inorejesa mapato aya saka vanhu vanorejesa vanotoita nguva ichiripo senzino gara yatema mukoma Jonga saka haisinyaya izvi asi kuti dai riri kunzi rista ravo asi ivo vana Chamisa izvezvi vanozvitumidza kuti MDC Alliance saka zvitare kuti Citizens Convergence for Change vari kuti nderavo pakudii ivo vari MDC Alliance
vasacho imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo
vajonga chinhu chachisi chinhu chidikichi hachisi chinhu chebasi pemudhichi akasika takshop ibato rinotonga nyika yeZimbabwe ibato rakabata nyika yeZimbabwe chinhu chevanhu vana veZimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa hatiudzwirwi nevanhu vezanupf kana kuudzirwa
vagakanje kune vamwe vari kutozanupf iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori recitizens convergence for change munoti
zanupf semusangano hauna nguva yekupemberera kumutswa kwerimwe bato kana kuine vanhu vakapemberera kumutswa kwerimwe bato vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere hakuna zveimwe nyika ine mabato akawanda seZimbabwe izvozvo chete zvekuti kune mabato akawandisa muZimbabwe zvinoreva kuti political space yakavhurika zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende yeZANU-PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwo enyika pavanoda
avanga vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatiwayo vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi vatungamiri venyika vakawanda kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weUnited Nations General Assembly wakakosha nekuti unopa mukana wekuziya zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava riri kuitika kuchisumbanje. Kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Wolamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo umsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Skobokobo enkayi. Yena okubandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, kunzima lapha enkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esilayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha ewadiyami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abaningi bahlale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulithana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakuza kanani. Emasimini yakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewonakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngoba nabakhethayo
izivele kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizame ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi lisinzelini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engingene kunayo enamba yesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthani ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphandle njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi semba January February March azizange kwenzakala khonoko abantu banikwa ngo-December langojanuwari eyamashi imali yabuya ngo-June ngathembisaukuthi bazabisa elofebruwari labuya ngo-June ngathembisa ukuthi bazabuya bisa ekamashi ayizange yabuya kwaze kwafika udecember 2019 bathe sebebuya ngo-December 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebevele bebenefitha laphana kuhlela amadola senzelana amasawu ukuthi lami umuntu eke wahlela idola akufanelanga azize ineke abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela kukhangelela ukuthi ongazange afole idela sekumele ahole ukuthi yiyo indlela elikhulu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade esimanti ngo December kutholakale amabele ecooking oil ebin and months inyari katholakala irice le cooking oil ebin kanyelela ukuthi this month sithole futhi irice ngabashiyare senjalo bathi amabele asese kule rice lebin le-cooking oil basebelitele ukuthi sizasebenzela amakwenyanga ezingaka kathesi bathe bazasinika seDisemba January and February.
Okuvela kuhulumende ke.
Hayi, sina lapha kakhulu sibizwenayo ukuvela kuhulumende. Asiboni lutho yisho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development. Akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka uko-Chief Sikhobokhobo eNkayi. Njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakaWard 17 ePhomola wobulawayo ekubandla le-MTC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngike ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization eSweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yokuyi-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sihamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo iy'mota zabo ndokuthi ngifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali. Asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe ukumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezanamazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona kuyani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini wangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking ukuxoxisana kulamanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius sesiyi-invite kwile-guest adivila khonayo, esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local governments. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basize sama-seats for women, kumele kube le women labo-young ladies khona lapho. Kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 kobulawayo ePhumula leHyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhani.
Ye, ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha okubulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakobulawayo. Okulidorobha elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali yasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo-Chivundule, amabala afana labo-Matabane, amabala afana labo-Hamuye Nazwa, khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto okuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo lawa, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esindebele. Ubona ngani kungabe kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonisa ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi kibuntu lerode nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo eseplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafundwa esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube yisikhalanga kuphela e-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokanti ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yelokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nelenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala kuthwele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi siphonge ukuhlala ekhaya awunye imali yangikhona siyayithola ngapho
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo igubhuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
idlala esibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ubulime nkobe lime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunyomali yasaungakwazibona 10 kg yafika ku-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbezi ngabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Abet Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisi Wedube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi babangama youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho imihlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imibono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi ele-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZANU PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Loke ngunkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso ye National Youth Development Trust ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule
udlangile umlinge esenqoba
ngikhumbule
ungikhumbule wenkosi
ngikhumbule mina
wena wenkosi
ngikhumbule ba
ngikhumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule Lengosia la bongi welu lwandle
la balukuzu
la galano la bongi zingosizalo zisongu ungi kwinya
ngikhumbula mina wena lengosia
ngikhumbula
umculo weBlack Mambazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.